manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 23 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyoyo hatichirishandisa harichashanda pamaelections.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo rinoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa kuvhota patsva. Vagari vemuHarare vochema chema nekubhadhariswa mvura yavasiri kushandisa.
Imi makafumuka mbenyu haina chimiro. Mai veri wazano here nababa mufundisi rovana. Dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika. Haikona pazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa.
Nasi tine hurukuro nemudetembi Ebel Mauchi. Ii ndiyo mimwe msoro ye naudzedu za nasi dzichiwa kwa muri dzichibakuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sachigaro wesangano runoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzogero rinouya. ZEC yakaparura gwaro idzva iri nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikatanga nekuvabvunza kuti vanhu vanokwanisa kunyoresa here nemadrivers license kana kuti magwaro ekutyairisa dzimotokari.
Driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti kwete inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe ndosaka tisingaishandise
ko chichaitika kune vamwe vanozosvika makore 18 tapfuura musi wa 15 ndirawo uri kunzi
vanongoenda musi waita 18 iwoyo anongoenda kumahofisi edu anambotauraye madistrict office acharamba akavhurika ononyoresa kuti iye zvino ndaida kunyoresa kuti amuvhoti ndane makore 18 anonyorwa oedherwa muvoters roll.
Asi vanokwanisa kuvhota here?
Kana sarudzo isati yadainzirwa nomination court isati yagara vanokwanisa kuvhota. Mutemo wedu unoti kana sarudzo yatarwa nomination court yapiwa musi wainogara. Musi unogara nomination court tine mazuva 12 chete ekuramba tichitora vanhu muvoters roll. Mazuva 12 iwayo yapera tinovhara voters roll yeelection iyoyo. Asi vanhu vanoramba vachinyoreswa zvazvinoreva ndizvo kuti vanopinda havo muvoters roll asi maelections anotevera kwete maelections anenge atarwa nguva iyoyo.
Saka musi wa 15 hazvirevi kuti vanhu ngavabva varegedze kunyange hazvo
kupedzisira. Hausi musi wekupedzisira musi wa 15. Musi wa 15 uri kungoreva kuti ndopatichapedzisira kutora mazita evanhu avo vanengati vachaenda ivo kunogadzira yatinoti new voters roll. Mazita esa tiri kutora iko zvino kusvika musi wa 15 ndo hatichaisa pamwe chete togadzira bepa ratichange taa kuti kuZimbabwe ii ndo new voters roll yenyu itsva. Pavoters roll iyoyo vanhu vacharamba vachingotutsirwa vachiedherwa nekunyoresa kwavanenge vaita kusvikira mutemo wedu wachinjwa yatinoti continuous voter registration.
Tochitarisawo nyaya yevanhu vanga vachimbovhota makore esaya. Muri kuti imi makumba gwaro idzva revavhoti kana kuti yatiri kuti BVR system iyi. Mukanyatsojekese kuti vanga varipo kare vanokwanisa kuvhota here kana kuti munhu wese akutanga kunyoresa patsva?
Munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva. Isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyoyo hatichirishandisa harichashanda pamaelections. So uya anenge achida kuzovota 2018 zvichienda mberi anofanirwa kutouya onyoresa patsva. Hazvinei kuti wakatanga kuvota 1980 kana kuti wakapinda muvota zuro 1985. Tiri kukumbira ruzhinji rweZimbabwe zvese kuti vauye vazotipa mifananidzo yavo, vatipe mafingerprints avo, tivaise munew voters roll. Voters roll yatiri kuumba itsva ndo voters roll richangoshanda chete iroro. Saka vanhu vese ngavauye patsva.
Sachigaro wesangano runoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarau, vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vanoti vagari vakawanda muguta reHarare vari kuchema-chema nekubhadhariswa mari yemvura yavasiri kushandisa. Izvi zvinonzi zviri kuitika muHighfield, Mabvuku nedzimwe nzvimbo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedhorobha reHarare vaMichael Chideme sezvo vanzi vanga vari mumusangano, asi tabata vamoyo.
Sangano revagari tiri recombined Harare Residents Association tiri kufushikana zvikuru nematanho ari kuterwa neguta resiti yeHarare. Apo zvinhu zvakaomera munhu wese, zvinhu zviri kunetsa vanhu vavarusha kuti vorarama sei. Guta resiti yeHarare riri kuvharira vanhu mvura zvisiri pamutemo. Kana ndichiti zviri pamutemo, ndiri kureva zvisingatevedzeri gwara rinotaurwa ravanosungirwa kunge vachitevedzera rinotaurwa nebumbiro redu remutemo rinova constitution yeZimbabwe. Veguta resiti yeHarare vari kukoshesa nyaya yekuti munhu ngaangotipa mari kunyange asina kwaanoiwana. Munhu ngaatipe mari yatirikuda kunyange munhu achiti ndine padiki pandinokwanisa kuzipai. Pane vanhu vari kubhadhara pashoma nepashoma pavari kukwanisa, but vari kuwanikwawo futi vachivharirwa mvura. Zvinova zviri kukonzera kuti iveni vanga vachida kuti vabhadhare vava kuwanikwa vachikundikana, vachiora mwoyo mukubhadhara kwemari dzemvura idzodzidzi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakavharirwa mvura kare kare vari kubhadhariswa mari dzacho. Zviri kufamba sei?
Ichokwadi, pane vakavharirwa mvura kudhara. Vane mvura dzakatovharwa haisi kuuya mvura kudzimba dzavo, but kupera kwemwedzi yoga vari kusungirwawo kunzi vange vachibhadhara mari. Izvi takatozviona kubva ivheni kunzvimbo dzakaita sana Tafara Mabhuku. Zvinhu zvaa zvagara zvichiitika, kutori namvura inova ikoko, but vanosungirwa kunzi hanzi munofanira kunge muchibhadhara mari. Mari yekuti kai kana mvura yadzouya kana kuti hamunoti mari dzichii dzinenge dzichizivabhadhari. Saka zvinhu zviri kugumbura vagari. Zvinozvita kuti vagari vagare vaine ukasha vachivenga vanhu vanosevenzera zviti yeHarare nevatungamiriri vedu zvakare vedu zviti yeHarare ikoko, nekuti havasi kukwanisa kubata nyaya dzemagariro edu nemazvo. Pane nyaya yakaita seyeokesh. Yeokesh vaya vakavadzoka kuti vari kudzoka futi vachishungurudza vagari zuva rega rega.
Saka mambo otaura here nemagweta enyu nezvenyaya idzi?
Titori mushishi rekukurukura nyaya iyoyi nemagweta edu, zvekuti ndinodavira kuti nezviki yatiri kupinda iyoyi vanhu vese vari kusangana nedambudziko nekuvharwa kwemvura iri tichawanika tichivabatsira kuburikidza nekuinda kwatichaita kumakotsi tichinzwa kuti zvichafamba sei.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya nezvekutatarika kweupfumi uye zvingada kuitwa kuugadzirisa. Tabvunza vaJokonya kuti kushomeka kwemari kumabhanga nekutengeswa kwaitwa mabond notes nemari yepamusorosoro mumugwagwa kunorevei.
Hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation, kureva kuti inflation yapfuuridziya zvakanyanya. Ndo zvaakutoratidza iye zvino pachinguva chatiri pano, ndo kuipa kwazvo. Zvinoreva kuti Zimbabwe senyika inofanirwa kutoti iende inotengesa kunze, iwane zvinhu zvainogadzira muno ichinotengesa kunze, kuti US dollar irambe ichiuya munyika. Ndo kuti zvitomira, kana kuti totowana yakati kuti sezvahambe izvirongwa nagavhena kuti muuye 600 million iuye muno muZimbabwe, vachiunza 600 million. Saka hiyo 600 million ikauya zvinoboita kuti muve nestability. Patinoda kuti ive ichisupportwa nechi nekunge tichitengesa kunze kwenyika.
Mungati ndehapi mabhizimisi angatsigirwe kuti akwanise kuunza mari yakati wandei?
Zvikuru sachinoita kuti tiite zvakanaka yanga yagara iri ma migodhi. Zvinhu zvinobva kumigodhi kwedu ndo zvinhu zvikuru zvotifanira zvikurudzirwe izvozvo. Kuti mugodhi kubudiswe goridhi rakati wandei ndo zvinoita kuti zvigodhi tigounza mari inopinda. Tobva ipapo tikabva kumagoridhe tinofanirwa kuenda futi kunyaya yematourism. Ete achagona kuattracta vanhu vakawanda vanouya kuno vachizoona zvinhu zvatinogadzira muno munyika kana kuti zviri zvakada vana Victoria Falls vachiita sei vanhu vachidaidzwa vachiuya. Izvozvo ndo imwe nzira futi inogona kuunza kare dziriya munyika. Zvingadai zvichitibatsira. Ndingati zvikuru zvikuru sazvatinowana nazvo mari zvicherwa uyezve netourism ndiyo yatofanira kudaita kurudzira. But hatisati hatiwani vanhu vakawanda. Fanika sekuAmerica kunongouya vanhu 50,000 eiye tikangopanzirayo ne100,000 tatoita zvakanaka.
Asi semaonerenyu pane chido here chekuita izvezvi kuti upfumi hunge huchigadzirisika sekukwezva vekunze uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzekucherwa kwezvinhu?
I think chido chingangowanika asi nhamo dzatinadzo isu ndedzokutiwo tinonyanya kuzvidhonza nezvinhu zvatinazvo. Tinozvidavo chaizvo, tozvidhonza. Tokanganwa kuti imwe nguva vanhu vanotitengera zvinhu izvi ndo vari kunze ivavo. Saka muupenyu iva neshamwari, usangova navanhu vasiri shamwari. Shamwari dzinokosha.
Mubvunze wekupedzisira, asi tatarisana nesarudzo kudai, pane zvingafamba here munyaya dzezveupfumi?
Zvinhu zvinofamba hazvo. Hatirandi kuti zvinofamba. Zvinhu kugona kufamba kuda kwevanhu kuti zvifambe. Asi kana vanhu vachingavoni kutambura kwavakuita vanhu, nokuti zvoda kuti vanhu vanotonga vafambe vachiona kuti vanhu vari kutambura sei. Izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu mukurumidze kuti ngandigare pasi mutaurire nevamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari paRunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nhasi tiri kuita hurukuro nemiriri wemutasa South mudare reparamende Muzvare Arin Zindi, avo vari kubatsira vanhu munzvimbo yavo muurongwa hwekupfuya huku. Tavabvunza kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei.
Saizvozvi tiri kutengesa huku imwe chete $84 nekuda kwechirwere cheflu dzehuku. Zviri kureva kuti vachawana kamari kakati kuti kane matauriro. Challenge yedu manje tatanga mainitiatives akafanana naiwayo. Inozouya pakuti huku dzacho kana kuti machicks haachawanika nepamusaka pekuti vanhu vanga vari muindustry yekubreeda machicks munhu mumwe chete kana kuti vaviri. In this case it's Ivens. Ivens ndio ine monopoly yacho. Saka kana yato affectwa iyo zvinoreva kuti poultry production industry yese yatoenda mudondo. Ndo challenge iripo. Saka hurumende ini ndinoda kuikurudzira kuti iedze nepainogona pese kuti vanhu vanoita zvekubreeda huku, ndinoreva kuchochonya tuvana twemabroilers tunozenge tichitengeswa samachicks seproject yandataura iyi, kuti wawande kana vakawanda uyo akawana dambudziko uyo anoramba chendererawo mberi. Hatichamira senyika nekuda kwekuti munhu mumwe chete ndiye anenge ane chii, aine monopoly yekubreeda machicks.
Munosarudza sei vanhu vekushanda navo, madzimai chete kana kuti hazvina basa anenge achida kungoitawo ebhinda wakaita?
Mamiriro akaita upfumi hwemunyika medu kana kuti ikonomi yemunyika medu haisiri yekuti iri kusarudza mudzimai kana kuti kusarudza murume kana kuti mwana wechidiki. Munhu wese ari kunzwa kurwadzikana naizvozvo kuti mari haisi kubatika, haisi kuwanika. Saka muprogramu yangu yehuku iyoyi, vana baba, vana amai, mayouth vechidiki varimo muprojekti iyoyo, neni wacho ndirimo zvakare. Saka because of my also involvement in the project, zvinobva zvaita kuti ndiri kupata projekti nokunonzi projekti yangu. Ndinenge ndichida chaizvo izvo kuti zvinyatsofamba namazvo. And we are going through processing abattoir iri registered Nemutare Provincial Veterinary Department kuitira kuti zvinhu zvedu zvinyatsoendeka.
Mubvunzo wekupedzisira, saka huku idzi munozonotengesa kupi mukaita mushandira pamwe?
Tine maketi yedu iri readily available yekuti kana dzangoibva huku dzedu tinobva tangoendesa. Ndokunaka kwazvo, tikangoendesa vobva vatibhadhara tobva tadzoka futi kubasa kuti titsvage dzimwe huku toramba tichingodaro. So I'm quite happy about that because marketi muZimbabwe ndochimwe chinhu chinotinetsa. Saka for this project em constituents mangu, I'm quite happy nepamusaka pekuti marketi tinayo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende Mzvari Irene Zindi vari parunhare kwamutasa kwakare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance Muzvare Linda Masarira. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Linda Masarira.
Makadini henyu ndinotenda kuva pano kwakadini kuWashington DC nevateereri vetema sora seizara nhasi.
Nhasi pachirongwa chedu tiri kumbotarisa nyaya yekunyoresa kuvhota uye kuti madzimai munyika vari kuona sei chirongwa ichi. Tinoona kuti imi makaenda kunonyoresa, tipeiwo nhoroondo kuti zvakafamba sei.
Chipiri maskati ndakaenda ndichida kunonyoresa kuvhota. Pandakasvika ikoko ndakawana vanhu vari kudzorerwa. Vandakakwanisa kuvhunza vakanditi mapepa ekunyoresa acho apera uye mamwe ari kushandiswa nevanhu kuishandisa sekurakidza kwavanogara yatoti proof of residence nechirungu fomu BR9 rainzi rakange rapera zvakare. Ndakasvika paya ndokuvhunzawo vanosenza kuzei kuti zvekufamba sei. Vakati aiwa mapepa ekunyoresa aita sei apera. Ndikavakurudzira kuti vakonere kuhead office kwavo kuti mapepa iwayo akwanise kuuya. Vakati havakwanise. Tikavakumbira zvakare masikati apatakasvika panga paina vanonzia maisali nyuve vekuwomen's coalition of Zimbabwe zvakare vakanga vatadzawo zvakare kuti vakunyorese kuvhota. Saka takaedza kukumbira mafomu acho kuti tiende kunofotokopa todzoka nawo tonyoresa kuvhota. Zvikanzi hatitorina.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
Patakazokwanisa kuita zuva iroro patakabuda takataura nevemasivic organizations vakawanda tikati ngatikwanisei kuti tinofotokopa mapepa aya akawanda tiunze tipe zeki nekuti havatorina mapepa ekunyoresa. Asiwo vakange vatanga chirongwa ichekuita sei chekunyoresa kuvhota. Musi wechipiri handina kukwanisa kunyoresa kuvhota. Zvakazomukira zvakare musi wechitatu mangwanani ndokusvikako 7 o'clock dzavaiti vanovhura. Vakanga vasati vavhura zvakare nekuti vanga vasina mapepa ekunyoresa kuvhota. Asi nemapepa aya takataronga munzvimbo dzakasiyana siyana kuti afotokopa akakwanisa kuti azotsvetwa kuzeki ndokuzouya. Auya kudaro takaonawo zvakare matambudziko anga aripo ekuti kunyoresa kwacho kuri kutora nguva. Tovaona kusvika 20 minutes munhu mumwe chete ari kuitirwa iwo mabhizi ara kutorwa zvigunwe kutorwa mapikicha nezvakadaro daro. Zvakare uyu commissioner of oaths anodhivisa proof of residence kunenge kusina. Magweta ndo anotozopedzisira akubuda akamirira kunyoresa kuvhota vaakukomishina mavr9 fomu aya.
Imi makaenda kunzvimbo ipi uyezve zvakakutorerai nguva yakareba sei kubvira pakusvika nekuzonyoresa kuvhota?
Ndakaenda pa Zek registration office panumber 1 remembrance drive kumbare. Ndakatora maawa matatu kuti ndikwanise kuti ndinyorese kuvhota.
Ndezvipi zvemingamupinyi zvamungati zviri kusangana nemadzimai anenge achida kuenda kunonyoresa kuvhota?
Matambudziko ari kusangana nemadzimai kunyanya vakachata vakachinja mazita avo vari kushandisa mazita evarume. Kune vamwe vandakasanganawo navo vakavaka vatouya murume nemudzimai kuzonyoresa kuvhota vaine proof of residence yorakidza kwavanogara iri pepa remagetsi ranga riri zita remurume. Murume akakwanisa kunyoresa kuvhota, mudzimai akatadza kunyoresa kuvhota. Zvichinzizvoni pepa rekuratidza kwaunogara harisini zita rako. Ndoda matambudziko andakaona ari kuwirwa nemadzimai kana vachinge vaenda kunonyoresa kuvhota. Mamatambudziko zvakare andakaona ndeyekuti madzimai pavanoenda kunochinzisa zvitupa paya, vamwe vanochinzirwa masenemo vasingazivi. Osvika kuyo unonyoresa zita rake, ozoudzwa kuti zita rauri kushandisa harisiriro. Saka chandoda kukurudzira hangu nyanyanya kumadzimai ndechekuti hamuchienda kuya, endai makatakura mamarriage certificate enyu, zvitupa zvenyu kuti zvikurerukirei. Zvakare makadhi evana ari kunzi anoshanda seproof of residence, makadhi ekuchipatara ari kunzi anoshanda zvakare seproof of residence. Mumwe zvakare kana zvese zvisipo kozoshandiswa fomu VR9 rinozoda commissioner of oath kuti adhinzi kuti ukwanise kunyoresa kuvhota.
Zvii zvinodiwa nemudzi maiwo zvake kuti aende kunonyoresa, uye zvezvii zvamungatsinhire mukupeta hurukuro yedu?
Chakakosha ndechekuti mudzimai agara ine chitupa chake chichioneka tisina kumari kabavara. Kana zvakare asina izvozvo ndakurukura nezvazvo izvi zvemukuratidza kwaanogara, kana tsamba yakansela kana kuti yasabhuku kwaanogara, anosvikako okumbira fomu rinonzi VR9 vaunonyora kuti ini ndini Linda Masarira, ndinogara mudunhu rekwaMasarira. Wonyora pasi commissioner of oath odinda zvinoshanda zvakare. Nekuti ndakanzoti kwagutu kuna vamwe amai vakadzorerwa asinzi havana proof of residence, pamwe nekuti ango asiri kuziva nekuti hazvina kunatsoshedzerwa zvakanaka kuti zvinhu zvinodikanwa kuti uende kunoregista kuvhota, kunonyoresa kuvhota. Unogona kusvikako wononyora fomu VR9 nokomishona commissioner of oath. Zvekunyoresa hazvisi kubhadhariswa mari, zvinoitwa pachena. Ikodzero remunhu wese kuti azoenda kunovhota kana nguva yekuvhota yakwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana namukoma Abel Mauchi, vanoenyanduri anozivikanwa nenhetembo dzake dzinotyora mbabvu. Mukoma Abel vanogara kudunhu reGutu kumasvingo. Nhasi tati timbonzwa nezvenhoroondo yeupenyu hwavo. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 mukoma Abel.
Maita zvakanaka matana Abel Mauchi.
Vazhinji vangada kuziva kuti mukoma Abel vakamira sei, vakaberekwa riini, vanobva kupi, vanowanikwa papi, vakadzidza kusvika papi.
Abel Mauchi akaberekwa mugore ra1975 paChitando Hospital uri musi wa17 July. Abel Mauchi ndakazokurira musama waMatuvi munowando mune rukufuti rwangu. Ndakazopinda chikoro rwechimoti kusvika mune rwechinomwe pamutende wePrimary School musama vachipara mudunhu rokwaMakore kuGutu South. Ndakazovamboka Rwizi mutiripi ndoenda paRipiri Secondary School kunoita dzidzo yangu yepamusoro. Uko ndakanosvikoita dzidzo yangu yepamusoro fomu 1 zuva rimwe kwemaawa manachiga. Ndauzengera mberi nechikoro kubva ipapo 1989.
Chii chakaita kuti muzosiya chikoro mukoma Abel?
Zvimwe zvizhinji zvinosanganisira zvandangoti kushungurudzwa, kutarisirwa pasi. Asi zvinhu izvozvo zvangu ndasingati hangu kuzvitora ipapo nokuti ndine chinyengo chandiri kunyora. Asi ndosaka muchiona nhetembo dzangu pa692 dzandakanyora. 1 chete inongova yerudo inonzi Judhi. Dzimwe dzose dzinoratidza kubemba, kutsutsumwa, kubudisa, kutsoropodza. Pane zvinhu zvandiri kuda kuzama kubudisa maererano nezvandakaona panyika.
Vamwe vanoti munhu anga akakomborerwa nedzidzo uyu kana ari munhu akangosvika rugwaro rwechinomwe nekudzidza fomu 1 kwemaawa mana chete. Njere dzese dzakabva kupidza?
Ndingangoti 1992 pandakanonga bepa ramodhi jaialbania muchimiri rakarakanyogwa netembo rinonzi runge rwakatichaoneka nipepa rakanga rakanyogwa nemitembero IM zvarevashe zvakanyanya kuti ndibatwe nemweya wokuda kufarira zvekunyora netembo.
Saka netembo dzenyu dziri kutambirwa sei muvanhu vanonzwa muchidetemba?
Kurarama kwangu ndokuva ndinotodedziwa pamitambo michato chinyi ndichikwanisa kupiwo zvimari izvo zvinogona kuti zvindibatsire.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokubatai sei mukoma Abel?
Pa0785223003 ndichadzo kurora nhamba iyi zvakare 0785223003.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Abel nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Netembe handingangooneka nhaye vateereri, ndingangoti mhirizhonga. Kwete, musandidzivisa kana ndichitaura zvinhu zvinovaka. Zviro ndizviro maidzipa napahuro ndichiona. Chiiko chamunoita mundirondedzere ndinonzwa? Zvodai vana mumbundi vane apo ndinorevesa. Musashoresa vana vanga vaaruka zvinofadza vose. Imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Maiveruwadzano here nababa amufundisi rovana? Dai maiva mubhedhuru, ndiani waiziva zvakavanzika? Haikona pazvitoro pane vanhu, zvokwadi makasvodesa. Mhirizhonga mune direko, tarishambira vapinji vakatoremara. Chero pasarudzo unoona vakomana mazenze kumira. Siyai mhirizhonga, musasungurudza zvirema. Vakomana musaita guhu semumera rokurangana zvakaipa. Tambai nechembere muchisimudzara bwa dzinowa. Mhirizhonga muguru, rudo modzara muhana dzenyu. Rwirai veswa kurufu, musafuratira anoda kukwereta. Ipai zvose zvamunazvo kuvarombo, dzose kufa achireva. Tendai Mwari wakanaka, siyai makuhwa upenzi nemamurege. Taurai zvinozorondedzereka kureva. Azipemberai nenyika muchiparidza rudo rukuru. Kodzero ngadzive kochero kumucheche unomwe, kuti marombe achimudye huru vaisere ichipfumbuka. Imi vamwene musazvidza muroora wavuyamba venyu, muchiti harugoni kugweza rukadzi urwo runondishemesa. Kutanga kwemhirizhonga umba muyatouyamo mumabhawa imomo vanosigaroro vana vakomana vachirwira mapato, asi kwaakatangira hapana unoziva.
Manga vakateerera kuna Nyanduri mukoma Abel Mauchi vekugutu kumasvingo muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tombokupai kambo takangodaro kubva kuna Killer T.
Kana wakatongozvarwa neskiri rako iroro, chitongofamba neskiri rako. Kunyangwe uchifaisa mandiri yako iyayo, chitongofaisa neskiri rako. Nekuti takangodaro, takazvarwa takangodaro, hatirege kuita muwege. Pavanorara na 6 isusu tinorara na 10. Pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni. Pavanofamba nefuti isusu tinofamba na Jesu. Takangodaro takazvarwa takangodaro, hatirege kuita.
Nako kambo takangodaro kezim denso kubva kuna Killer T. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Vagari vemuHarare vochema-chema nekubhadhariswa mutero wemvura yavasiri kushandisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuteerera chirongwa chedu munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona kana kuenda pa www.voashona.com. Anokonika nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Chris Gande munaudze isiNdebele.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 23 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo Isimo sempila kahle kamongameli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tswangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo seSiren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi nabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababulanga zithi ezibone ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla naleli bandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tswangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Umnumzana Tswangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lo mnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala eqaliseni laphana ngesikhathi ufakwa sabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva kanye u-Brew Vice President umama Makhube washo ukuthi wafaka uMdzuri wabuya kwafaka uChamisa. Yilapho insoro yahle yonakala khona. And kathesi ngengingayothi u-CHB uzange umuntu ogulayo and ngimfisela ukuthi ngawe uyaphila kodwa-ke sokungaso siba le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa ngase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso. Nxa kuyikuthi njengoba kungabantu abephilisayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokhrasi ngokugcweleyo. Bekukuhle ukuthi nxa whatever happens ngabe ngafisa ukuthi engxenye ebhithini bekumthwangelayo efile ukuthi athiukunye muntu. Bekukuhle ukuthi befake umama Makhulu ngoba umama Makhulu le-history enhle abhosi ukuthi from 1999 to 2012 labantu bebulawa reasons 1 umama Makhulu wabambelela ephatini wamsekela uthwangelayo kukho kuona. So ukuthi kathesi kuthongela abo abantu abatsha belahla inkaba endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi ngokwenza njalo kuzenza ibandlelanathi lengayelidabule phakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoChamisa?
Ngabe ukuthi abantu basebenzise baba ingqondo leyanto zakhupha amakepesi awukuba ukuthi ubani uvela ngaphi ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiye eqinisweni umama Makhulu wemnye abantu bangakhanya ngathi kubakhulela umsukulo welizwe yibo okukhathazayo. ngoba ngathi kuba ngenjalo sesinandi isikhathi ezinkulu ukuthi umama makhulu from 2009-2000 wemfeli wakuzwangirayo wangabi le ndawo kune izathi sihlale kuthi abantu senza kodwa omnye usekelwa isifo njalo bekuphakathi ukuthi nxa abase-MDC bengabantu abathembekileyo abafuna iphathi iqhubekisilanti bevale umama makhulu besizwamsekele bakhose ngendaba zokuthi banobhele emashanzi masebelele.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSiren uMelusi Mhlanga lo Blessing Gwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikhiphe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande, sihlangane lesi sehlakalo esivelele abantwana beSiren akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona abantwana abangu-8 bangene kusikebhe, but bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi futhi bayenze lokhu esingathi bahlontshele. Bayangena edamu, isikebhe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi, kwathi abangu-6 baphepha engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziyiswe ngani?
Sithe siqoqa lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kude, seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kuse-central ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem ngesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angingeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo sivakathele esigabeni seGwandavele ngaphansi kwemadobo North. Asikabi leqiniso ukuthi izihlobo sezaziwe, kodwa ngithemba ukuthi sezaziwe ngoba angithi into kade lesikolo phakathi ogoqe ukuthi bekulala ama-teacher kade bekhangelela abantwana.
Lina ukwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye yendawo ezisemangweni wakithi, kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Sesisizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni. Sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lo mnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba le ndlela esingetisana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obexoxa le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umanisipala walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhodabhoda edolobheni leli. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikansili iqale ukudubula izinja ezihamba emgwaqweni kuleviki, njalo kubikwa sezilithumi lanhlanu izinja esezidutshiliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja, njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika ama-30. Kodwa izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi inyathelo likamansipala leli lokudubula izinja mahlayana lingadalwa kulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitini leSpiskop North okungela magets uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu, mina ngangekho ngangisemsebenzini, ngatshelwa ngomakhelwane bathi hayi Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphandle. So inja leyo bathe beyidubulile, inja eyinsikazi yayiquletshe ziyi-3 eziyi-2 zabaleka, njalo bezidubula bazidubula 3 to 4 meters ngaphandle kwendlu yami ongenayadi khona. Njalo lapho ababedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khonapho. Manje ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo i-security yami engigcinileyo, because enothi kwakwadutshula umuntu ukuthi ngabe kwakulezinja, izinja zazikhona kwakungasuze kube lo muntu odutshulweyo.
Amapolisa kamasipala adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi njalo ezinye izinja sezisele zilimele. Umnumzana Thembani Moyo ohlala elokishini le-Marriage uthi okwenziwa ngamapolisa kamasipala isihluku. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa ikhansila kukho emthethweni njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane i-SPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu.
Ya indaba leyi yabona isilahleka mbijana. Of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyiproblem kumele ziyekele. Asitsho bese singatsho kanjalo. But the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja. Sesithola ama-complaints amaningi asuka kuma-residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe. We've got a resident osehambisa i-issue yaze yafika e-SPCA. And the SPCA process yokubo PC Council oyinto kade singayicabangeli. Of course kule need yokukontrola izinja ezistray but indlela i-council esikwenze ngayo yiyo esingahambisani layo.
Obana ngezempilakahle kumasipala weGwanda umnumzana Qhubekani Dube uthi umthetho emadolobheni i-Urban Councils Act ayivumi ukuthi kube lezinja ezibhoda phakathi kwedolobho ngoba zilakho ukuluma abantu. Uthi ngenyanga abantu abathathu balunwa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamasipala ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zilomkhuhlane wobhova. NginguVusisizwe Mkhwananzi wendaba zeStudio 7 ngisemajawunden eGwanda.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudivana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa lo sikomichi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula ngiyabingelela amaZimbabwe amahle wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwakuqala ngizakuthi kufuze wonke umuntu eZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa ukuvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha. Akunani ukuthi wakwabhalisa kumbe wavota ngo-80 kumbe ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voters roll entsha okusho ukuthi wonke umuntu kusukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kuma-ofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi bafinyele khona bayebhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni ama-district lawa makhulu kakhulu okusho ukuthi abanye abantu bengaba lodubo lokuthi bafinyelele ukuthi bafike khonapho ngesikhathi esikhathesi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngithe ngisuka khona eFlabus i-ofisi e-district itholakala eFlabus center wena mhlawumbe yabo suke eShangane kwindawo ekhatshana. Sithi thina hayi ungegcuki kakhulu nxa ungehluleka ukufika khonapho. Yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-October iZimbabwe Electoral Commission izabe sithole imitshina yonke eminingi eseleyo. Leyo mitshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke singene sibuye ezigabeni zenu sihlale amalanga amaningi sikufinyelele lawe lapho okhona. Okwakathesi kithi thina labo abenelisayo ukuthi basuke ezigabeni zokurejista uvote abafike ngobuningi babo. Kodwa labo nxa kule nkinga ngaukhatshana kakhulu kungenzi ukufika ungakhali kakhulu hlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso ubone ukuthi ule president ekhenzele uhlale endaweni le oyitshoyo kwenzela ukuthi nxa sibuya kuwe sibhalize khonapho.
i-proof of residency ubufakazi bokuthi uhlala ngapi abantu bemaphandleni bona babuthola ngapi kuyini ubufakazi bana abamele babuye lapho
abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeni kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa usuyabhalisa uyakwanisa ukuthi uzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi hayi bo mina nginguqhubani moyo ozalwa esanale esilabhusi udani vela ngaphansi kwebhuli kalevi mapulazi ncube ukuze usithi mina ngihlala khonapho subhala phansi wena khonapho ukuthi wena yikho oyikho khona senzela ukuthi ungabe lo muntu ngitsho oyedwa ozehluleka ukuthi abhalise ukuvota
bakhona mnumzana moyo mhlawumbe abangakaze bavote abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota ovunyelwa ukuvota uyabe seleminyaka emingaki
ukuze ubhalise ukuvota kufuze ube ngumntwana weZimbabwe uphinde ube leminyaka engu-18 uphinde ube lesithupha sakho kungaba isithupha sephepha kuphinde futhi kube isithupha sezenge kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha konke lokhu kuyavunyelwa kumbe ipassport yakho evalid esebenzayo okungavunyelwayo kuphela yokuthi ube le-license yokudrayiva so ungabala khona lokho nge-proof of residence yakho uyavunyelwa ukuthi ube usubhalisa ukuvota yikho esikwenzeka njenge-commission ukuthi wonke umuntu abhalise kwenzela ukuthi amazimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota iyagcizelela futhi njenge-commission ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth ababhalisi ukuvota awavoti yikho lawo sifuna ukuthi phezu kokuthi si-encourage wonke umuntu wezimbabwe siphinde futhi sikhiphe ilizwi yokuthi hhayi siyacela bomama siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lweni lani futhi libhalise ukuvota ku-2018 election
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomithi siyabonga
siyabonga kakhulu yekanti
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa losikomithi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakoGodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association umnumzana Nkululeko Chuma. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, kuhlelo lolu olwe-BVR olusungulweyo oluqalisiweyo ngomvulo. Sithi nxa sivisisa kukhanya lolu hlelo kusasebhalisa esilabhusi kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa into zihambe kuhle mhla ka-5 October baqalisa ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhla ka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ngezindawo khona ngale insiza district leMzimane district but okungani kuya kusisane sekuthi ngalesikulolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusungulweyo ngabe-registry olukhanya kwensiza south kakhulu luzaqala eli-November kuchithi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November kuyikuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini soluphelile kufisha ukuthi bazathola izithupha ithiwa lokuvota selidlulile so kufisha ukuthi laba abangelazithupha khathesi akusuze babhalise mhla ka-5 October kuya ku-20 abantili baze bathole izithupha zabo eli-November so sibonani khonapho ungani akusahambi kuhle lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota
lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo
sizama ukuthi njengoba sesikunanzelele lokho okuyinto okubuye endlebeni zethu ngemaction ethu namhlanje sesizama ukuthi-ke kusa ngomvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry sikhulumisane labo khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolo lwezithupha bengalwenza kanye lohlelo lokubhalisa ukuvota kwenzela ukuthi umuntu enithi ukuthatha isithupha
aqeda lapha kijima ayibhalise ukuvota.
Yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje kumbe liyaqala nje ukudibana lodubo olunje?
Udubo olufana lalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka-2015 kungelakhetho olukhona, kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sefilabusi kogodlwayo. Inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu aphakanyiswa, athuthukiswa, amalungelo abantu afana lona lokuvota, amalungelo abantu kwezempila kahle, amalungelo abantu kwezemfundo, abantwana kwezemfundo, kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama. So sikhandele ukuthi-ke le yihlanganiso engathi ngesikhiwa it plays a watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakugodlwayo, bomama labantu bonke jikelele kogodlwayo iklabhu, amalungelo abo aphakanyiswe. So yikho-ke lolu daba siluphethe ngalendlela saluthathela phezulu ngoba kuyabe sokwephula amalungelo oluntu.
Khona kugodlwayo kumi njani sikhuluma nje ngabezombusazwe, liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo?
Okokuqala, besisemahofisini awezekizolo ilanga lonke sikhona ngale, asibonanga abantu bezebhakisi. Kwakhanya ukuthi abanye ihofisi yezekile bekumele ibe ehofisini yayo. Izeki lapho ekhona ihofisi iduze kwahofisi ka-DA isikomiji. So izeki ofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane, ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babe bebhalisa bephakathi kule hofisi. Basebecela ikhansili yeinsiza ukuthi banike ihofisi. Basebesathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office yeinsiza north ezisetshenziswa ngubaba uNdlulayo. Manje kwakhanya ukuthi uba kulanga sowasuka kuleyo ofisi. So izeki yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseke kuleyo ofisi ezisetshenziswa ngubaba uNdlulayo. Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababa uNdlulayo zithi sezibone ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla nale ibandla elibusayo. But abantu abayenelisi ukuthi abaseyenelisi ukuthi behlukanise ukuthi hhayi leyo hofisi ayisetshenziswa umuntu oyisebenzisa waphuma sebengahamba bayibhalisa. Abazombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa, kodwa usuku esihlangana lalo ukuthi eyinsiza north ikakhulu eyinsiza north sizakuthiwa kula bantu abathisela imizi kubangiswana ngezepolitiki khonale ukuthi abaningabe-MDC, abaningabe-ZAPU, abaningabe-MPP abomzuru, abaningabani onse bethisela imizi. Siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo kungaphathiseka njani lokuthi idlame lolo seluqalisile ukuvela lungabuya lunyathele lungabi khona nemizamo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni.
Hhayi, kuyezwakala isikhathiso singasavumi. Siyabonga kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga ba.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Juma, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 4930-6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelubhane kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba babona ingani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi kakukafiki kahle kahle. Kuseselupane center bathi bazabuya sebehamba-ke ngezikolo ngezikolo. Bayatsho ukuthi sihambeni siyerejista ukuze sivote, sivotele sikufunayo njengobana sinenhlupho ezithize sikhala ngazo ukuthi njengenye lezo nhlupho kumbe zingaba lokubelo kodwa na ekuvoteni khona lapho sizabanye bathi amchini yakhona isebenzi kahle ibe ama fingerprint yanjani njani so angaza ke ngichaze kakhulu ngoba into engakathinyeleli kiyo ngona abaregister bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya ukuthi ngoNovember
ngathesa kula muntu ose siyabhalisela ukuvota
hayi khathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika eLupane Center
uhlelo lokuvota lolu indaba egudwini khona ngapho eLupane yini kumba abantu hayi abalandaba baziqhobela imisebenzi yabo yangensuku zonke
hayi uhlelo lokuvota indaba sibile segudwini hey abantu sebeduvekile sebehluphekile abantu bayakhala emindlebe usuku ngoba into okuthiwa imali imali ukuthi uyidichaz hayi imali siyilisho lentwala ayisaboni imali yona le yethu esilayo yona iyakhandwayo hayi ukuthi uyidichaz vele kayisabonakali yona
abantu baphila njani khona ngapho bengala mali
kathesi siyathengisa kunje siyathengisa kula mabele sihamba sithengenisa edorobheni nakutshela bethi imali bayifake efonini hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand nawena ecocash kutho ukuthi hayi akusela nto ongayenzi ma usufika khonapho nge-ecocash ma uthi uyathenga ezitolo nakho kulobunye futhi ukuginyaginyana ubucili labo buthize ngoba abantu sesibanjelwa kwafana suzauthiwa ma uthenga ecocash ye ma ukhipha i-$100 kufuze ukhiphe $10 thina udlulise $5 kumbe ukheshe out imali edlula $5 nawutshela ukuthi thina sifuna vele ukheshe exactly ma uthethe impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhetha $39 yona leyo oyakuyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kasilayo leyo mali
izikolo zisanda ukuvulwa kathesi pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees
baxotshiwe lami ngilayo khonapho wami layo uxotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-swiping machine la ukuthi sifike siswayiphi kumbe si-ecocashe kazilazo izikolo zona ezezemaphandleni vele silazo
kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi le mali yokubhadala
uhulumende iyakhuluma ikhona le-upstairs but underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthanye sebexotshiwe naizolo baxotshiwe nangani umntwana kathesi uyalakwapha futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo ukuthi simali sefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwa exotshwa anti uyabona ukuthi vele ubunzima sesibuthwele ke kathesi emakhanda le mahlomi siyasindwa khona la ngobunzima obukulonelikiswa
okwake kwathiwa ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi
lapha-ke bengakakwamukeli kwathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli bona bafuna imali ngqongqo ngokwayo ungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayayifuna yineni
manje umntwana uzahlala kuze kube nini
ubehambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizama khonaokho ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathe $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumente sikile ebantwini wena muntu odubekayo ngososaphothe ihulumeni
veli le nhlelo zenu leziyane zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelana
senza i-bartertrack kokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sesu siyadinga-ke ayizigayo ezithengayo kobulawayo thina esihambayo singafika khona ngale bethiye befake imali efonini phambi to lapha nxa ususiya ngaphandle nganxa umuntu ngaze funa olunye uludeshasasihamba siyadinga izigoko lengaphandle into eziningi vele ezinyeizinsekabezivela out imali isefonini uzayitshintshe uyithini uyisa kurani ayitshintsheki
sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo
hayi nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma lani sengangena ehlelweni sibili nami
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula isakhamuzi seLupane ward 28 asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi siyabonga Sithandekile ubelelanga elihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Ndlozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take your seat, Honorable Ndlozi.
And listen to Ubaba Gatutuzani. Ubaba Gatutuzani. Ubaba Gatutuzani.
ubaba kaduduzani 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 ubaba kaduduzani
ubaba kaduduzani sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MDCT iba indaba egudwini. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.